vanhu vakawanda vashanyira nzvimbo yechinhoikens vachiona zviyevedzo zviri panzvimbo iyi. Mumwe weavo vashanyira nzvimbo iyi vatonderai chaitezvi, avo vabva kumarondera vati kunyange zvinhu zvakaoma hapana wekuchemera kutosunga dzisimbe. Vachaitezvi vati kuoma kwezvinhu munyika kwakavasimbisa zvekuti vave kurongera ramangwana nguva iripo.
Isicho chiri munyika medu tihatisimbisa. It's like we have had time to gain a strength. Ahead of time, what can we do? Should we through my challenges? We just set aside some funds. This is what this one is for holiday. You know, to create our own comfort. Put it in the hands.
Mumwe anga aine mhuri yake kuchinhoikens ndiyamai Bo Blessing Pasipamire, ava achivafunga zvekufadza mhuri yavo sezvo mari yekupinda mumapako anga ari madhora matatu pamunhu.
Tangotirega tongofadzawo mhuri dzema3 dollars kuzia ofisha yelofresh ngoriita itorokuze chingwa chetiniri tangonyima vana nhasi vakajairai kuzotamae kuno nao kungovainjewa kungovafara chete kuti vaenda kuchinhoikens just traveling nekungodya macheni.
VaRichmond Nhuta vatiwo zvinhu zvakaoma asi vamanikidza kuuya nemhuri kuti vaone zviwanikwa zviri munyika yavo.
Vainyaaizvozvenichitika heritage saka vambacho kunongofosawo nezvivipo kuti isi vana vavane something but kuoma zvinhu zvakaoma.
Asi vanhuti avati mari yekuona mhuka dzakaita seshumba yakawandisa zvichienzaniswa nedzimwe nzvimbo.
Asi kushumba kunodhura $5 adaoi there's no way yandinoenda kushumba ka taunoona shumba ndomira kaka fo more than an hour bcause ndongora ngomira pamwe 30 minutes or so then apatinepadollars.
Vakrista Chikonye vati munhu wese anofanirwa kukwanisa kuona mhuka zvisinei kuti murombo here kana kuti mupfumi.
Zvinofanira kukwanisika nemunhu wese latraction yemazimbabwe iri muzimbabwe so everyone should afford getting without maybe going deep into their pockets.
Asi vamenazi mutunzi vati madhora matatu akawandisa zvichienzaniswa nemawanirwo ari kuitwa mari iyo vanoti iri kunetsa kuwana.
Mamwe makore achonapa zvaikura $3 mari yacho noyaiwanira apa pari kuti hapo $3 asi mari yacho haisikuwani saka dipendi achonoida kungeinechete because hakuna ari kuikwanza iwana kautikaisana chikombe handika kumashuro kuna nhasani panenge pakawandwa pana vazokuti kutomira pana pana paida pakatozara nemota saka tikati kare pai zvaiva zvava zvichidhura nhasi zvakachipa asi pazvakachipa ndipa pasina kuzara saka.
Kupinda kuona mapako munhu anga achibhadhara madhora matatu, kuona mhuka munhu anga achibhadhara madhora mashanu, kufara vanhu vachibika nekunwa kwanga kuchibhadharwa madhora 10 pamhuri, uye vashanyi vekunze vanga vachibhadhara madhora 10 kuamerica kuona mapako nezana remadhora kutuhwina mumvura dzemapako. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Apa Chiguriwa.